Upfumi hwenyika hunonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi hauna kusimukira sezvaitarisirwa muna 2024 nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kusanaya kwemvura zvakanaka nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze achikonzerwa neEl Nino, kuderera kwemitengo yezvicherwa zvakaita segoridhe pamisika yekunze, kusagadzikana kwemari yemunyika yeZig kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica, uye kudzimwa dzimwa kwemagetsi uko kunonzi kwakakanganisa zvakanyanya maindastiri. Ko, pane shanduko here ingatarisirwa mugore ra 2025 riri kutanga mangwana? Vanoongorora zveupfumi vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vanoti havaone paine shanduko ingaitika mugore ra 2025 nekuda kwemafambisirwo avanoti ari kuitwa upfumi hwenyika pari zvino.
Chekutanga muchaona kuti vashandi mihoro yavo ichiri pasi zvichakonzera kuti varambe vachigunun'una muna 2025. Tetipiri magetsi ari kushayikwa munyika zvinokonzera kuti zvinhu zvinonge zvichigadzirwa munyika zvinge zvichidhura, saka izvozvo zvichaita kuti upfumi hurambe hwakatiremerwei zvakanyanya.
Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU, vaKenyas Chemyarira, vanotiwo gore ra 2024 rakaona vashandi vachisangana nezvose kufara nekusuva.
Manga mine atingati ma mixed fortunes. Aye kuti pamwe taigena, pamwe taibva taruza ma inroads zvikuru sei ku working class. Zvichikonzerwa nenyaya yekushaya kwedu yatinoti stable digit currency yenyika yedu.
Ukuwo vemaindastiri vari kuchema-chemawo vachiti kushayikwa kwemagetsi nguva dzose kwakavakanganisira zvakanyanya mugore ra 2024 sezviri kutaurwa nemuzvinabhizimusi vari nyanzvi mune zveupfumi vaKalisto Jokonya.
Zvakanyanya kukosha pane nyika yeindastrializedzimbabwe kuti magetsi ave pomomita wayo. Zvino zvakakosha kuti hurumende itarisane nenyaya yekutsvaga kwamagetsi kuzoita sei nyika ibudirire.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice muzvare chenai mwoyo mutambasere vanotiwo,
tinofanira kuita tarisiro yekuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vachatora nzira yekuti tiwane rubatsiro rwakakwana. Chekutanga, nyaya yezvikwereti, nyaya yedebt crisis iri kuita kuti Zimbabwe isakwanisa kuwana kana mamwe manew lines of credit, ikwanise kuwana kumwe kwainogona kuenda kuti iwedzere mari yainokwanisa kuzoshandisa kuti idzivirire nzara muruzhinji.
Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato rinopikisa reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti chakanyanya kubata nyaya yezveupfumi muna 2024 kuunzwa kwemari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG, iyo yavanoti haina kukwanisa kuita zvaivimbiswa nehurumende zvekuita kuti mari yemunyika igadzikane. Vachikohora vanoti kana hurumende ikasatarisisa zveupfumi hwenyika mugore ra 2025, zvinhu zvichatonyanya kuoma kudarika muna 2024 munyaya dzeupfumi. Vachiti kuti zvinhu zvinake, hurumende inofanirwa kushanda pamwe chete nemamwe mapoka nemapato anopikisa voita muonera pamwe chuma chemuzukuru.
Gore ra 2025 kuti riite zvakanaka, vanofanira kukoshesa zviraramo yevanhu nezveupfumi hwenyika. Ende kana vachiita izvozvo, zvinogona kureva kuti vaone kuti senyika tingashanda pamwe chete sei, even kuti vakwanise kushanda nevemamwe mabato kuitira kuti nyika ibudirire, nyika iendere mberi zvakanaka. Zvokuti varamba vachiita zvehumbi mutoga izvi, vachitoonesera zvavo nezvavo zvekuti 2030 chichi hazvina kwazvotisvitsa. Ngavaise nyika pamberi, vave neshungu dzekubatanidza vana veZimbabwe kuti tishande pamwe chete.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwe tarisiro yehurumende mugore ra 2025, asi vachiparura urongwa hwemashandisirwo emari yehurumende mugore ra 2025, muzvinafundo Ncube vakati vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025, zvichibva mukumuka kwavakati kuchaita bandiko rekurima, kuvandudzwa kwenzira dzekugaya nadzo magetsi pamwe nekugadzikana kunotarisirwa kuitika mumitengo yezvicherwa. Izvi zvasara kuona kunowira tsvimbo nedohwe sezvakataurwa nevakuru vachiti vanotenda maruva vadya chakata.